kushaikwa pezvikoro zvinokwanisa kupindwa nemawheelchair, mabhuku ebrail anoshandiswa nevasingaone, uye varayiridzi vanogona kutaura nemaoko kana kuti sign language. Vanotungamirira sangano redisability amalgamated trust kana kuti DACT vaHenry Chivanga vatenda kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muzvikoro.
Tine vazhinji vasiri kuzvikoro vane madisability, nemhaka yekuti zvikoro zvimwe zvavanotofanira kupinda zvinofanira kuva specialized, asi maspecial schools iwavo anenge achidhura. Dambudziko riripo nderokuti vabereki vavo havana ruzivo wokuti vangazvishandisa sei.
Mumwe mubereki ane vana vaviri vakaremara, amai Gedis Maringire vemumusha weRunyararo West muMasvingo, vanoti
atai kambeni taimhanya tavharira mwana muzimba kuti ndionekwewo ndisazojambiwa pavanenge vakupa zvikafu zvavo. Asi iko zvinazvo chinoitwa patofiti kana kuonekwa chero even ukafona mvura inovharwa pane mwana une urema, ndovachanei zina yake? Ndombikira nei? Inini handigoni kuenda kumwari icho kuti ndibhadhare mvura kuti tikadzo. Asi takanga tichivaitira kuti vaende pazvigaro.
Muzvare Agnes Gurune, avo vane usopewo pamwe chete nemwana wavo, vanoti vana vane usope vari kusarurwa, izvo zvinoita kuti vanetsike kuwana kodzero dzeutano nedzidzo.
Tokuona kuti vana vane albinism vari kumaraisa avo hasinyatsotevedzerwa.
Mumiriri wevanhu vakaremara munyika kusangano reAfrican Union, Vanyasha Nhau, vanova mutori wenhau, vanoti pane zvakawanda zvinoda kuitwa kuti vakaremara vawane kodzero dzavo kuti vave neupenyu hwakanaka.
Hurumende yedu taiedza nepese painokwanisa kuti ivandudze maresources anoenda kuministry of disability, kuti vanhu vange vachibatsirika kupublic service labour social officers vakaremara vana vange vachibatsirika vachienda kuzvikoro zvakakwana. Pasanzwa nyenzi vadzorwa nokuti bhima ina kukwanisa kunge ichibhadharwa. Pasanzi kuzvipatara kwashayikwa mishonga, mishonga inenge ichitengwa zvimwe zvipatara zvine hurumende zvisina mishonga inotengwa maprivate. Vana ivava vanofanira kuti vange vachi mishonga ichiwanikwa kugone kunobatsirwa kugone kunorapwa.
Mutungamiri wesangano rinorwira kodzero dzevana reSocial Economic Action and Transformation for Humanity kana kuti SET, Muzvare Tendai Mafuka, vanoti kushayikwa kodzero dzevana vakaremara kunofanira kupera munyika.
Kuto kuti vana vane urema havasinyatsowana zvinhu zvakakwana kwana, marights avo havasinyatso kumaona akakwana kwana, aripo zvavo asi anoda kuvandurudzwa. Pacommunities medu matinogara vanhu vachiri kusema kutiza kunyopora kana kutoviga mwana, tinoda kungotenda zvakare maefforts agara ari kuitwa nehurume nana UNICEF neSocial Welfare Ministry of Health zvavari kuita kubatsiridza kuchengetedzwa kwevana.
Mutauriri webazi rezvedzidzo yepasi munyika vataungana ndoro, vanoti hurumende ine zvirongwa zvinoita kuti vana vakaremara vawane dzidzo yemhando yepamusorosoro.
Ndosaka muchiona muzvikoro medu tine zvakawanda wanda zviwanikwa zvavanokwanisa kuwana, zvakaita setinoti mahearing aids ekuti vaya vasinganyatsonzwa zvakanaka vanopiwa mahearing aids nebazi redu. Koitawo vaya vanenge vari mapofu vanopiwa mabhuku ekuverenga ari mubrail kuti vakwanise kuverenga zvakanaka, uyezve vaya vanenge vari kana pamawheelchair kana kuti vasina kukwanisa kufamba zvakanaka. Mukaenda kuzvikoro zvedu zvose kune hatinotiti mawheelchair.
Hurumende ine mutemo weNational Disability Policy uyo unokoshesa kuchengetwa kwekodzero dzevakaremara, uye iri kuvandudza mutemo wePersons with Disability kuti kodzero dzevakaremara munyika dziremekedzwe. Ndakamirira studio 7 muMasvingo, ndini Godfrey Mutimba.